Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vonyunyuta kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvaga rutsigiro ari kubvarurwa mumatunhu akawanda emunyika. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasaina kuve mutemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, iro rinozivikanwa sekuti Patriotic Act, danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vachiti nhasi izuva rekuchema nekuti mutemo uyu unodzvinyirira vana veZimbabwe. Mutemo uyu wakanangana nekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa izvi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokuzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane nawo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPita Mutasa vatsinirawo kuti mutemo uyu unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda patsekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchigumira papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevana veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna nyika pasi rino rose inozviti iyo inoita kutsaru zhinji ino inoremekedza kodzero dzevanhu ichisa mutemo yehujaniriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vaPeter Matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka kuti wane munhu achiti aisu hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, asi vachitaura pakapasa bhiri iri mudare Senate, vaziyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakazvimirira vari kunyunyuta kuti magwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti macampaign poster ari kubvarurwa pamwe nekusvibiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga rezano PF neTCCC mune mamwe matunhu emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kushoropodzwa nekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, iyo inoti kubvarura kana kunamira bepa rekutsvagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchikwikwidzana naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mabasa inoona nezvezvichema muZimbabwe Human Rights Commission, amai Kumbirai Makumbe, vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika 51 mugore rino chete munyika yose, uye vari kuti vachiri kuferefeta nyaya idzi. Vachitaura neStudio 7, dzimwe nhengo dzeCCC dziri kumirira musarudzo pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimiririra vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita seGutu, Bulawayo, Harare, Gweru pamwe nekwaMutare. Mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirira sangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI vaMatthew Takaona veCCC, avo vari kukwikwidzana nenhengo yeZANU PF uye vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando.
Constituency yekuGutu Central, so takaisa all over the constituency. Tine 5 teams dzaichita izvozvo. Tichingopedza kuisa, the next day they were there. The day after, pakaitorwa pendi ichizadzwa paface kudelete, then vaibvarura maposters acho. Ndo nhamo huru yatiri kuona.
Izvi zvatsinirwa nevari kukwikwidza vakamirira TCCC kupela ndava chavalala kuBulawayo, uye vari mumwe wevatevedzeri vemutauriri webato rinopikisa iri vaGift Ostalo Siziva, avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa.
Dani tichabvisa maposta edu kwese kana harasi kuziva the same complaint.
Bato reTCCC rati rokuunganidza umboo kuti vazomhangana nyaya yekubvarurwa maposta kumapurisa pamwe nekuZeki. Nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimirira mumasvingo eBen vari meya wemasvingo vakwenzi Maboke vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika neveTCCC pamwe neveZANU PF.
Ndakaplace about 1000 maposta mumasvingo CBD ne part of the location, but maposters angu ndokusongana nawo achiona akadambugwa.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo, vachiti vanopikisa havana rutsigiro zvoita kuti vatsvage zvisipo.
Hatinei nezviri kuitika kuTCCC kana zvavanoti zvazodai kana kudii. Chatinoziva ndechekuti mukativhunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yeTCCC.
Ukuwa bato reTCCC amba mashoko yekuti nhengo dzaro dziri kubvarura maposta enhengo dzakasadza kuzvimiririra musarudzo sezviri kutaurwa navamatini mureri vari kumirira TCCC mumasviko ebe.
Handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta ava Maboke.
Zvichakadaro, bato reTCCC rinoti mapurisa ari kuenderera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuZhombe vakazogumisira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanosonchamisa kuSilovera sezviri kutaurwa navasiziva.
Yagadzirisa kuti tigone kufamba, ndichitaura kudai, vari kutaura
neru jinji zara zee pas novela vauya leo wali kuzonza mese jeshandu.
Sisi ilotize mapulisi ya kushpinge akarabiza msango yavo mitandatu ya wakange wachida kuita kutanga bangwana mgovera kushika msua 19 mwezi uno. Tamba ya tambiru wale triple C kushpinge mkuru wa mapulisi ya wekoko chief superintendent Goodwill Chinyanganya wati misangano iyarabiza wachiti chiziso chebato iri achina kutweze na mtema wa maintenance of peace and order kana kutimopa. Mutauri wa mapulisi amunyika, Assistant Commissioner Ponyati, vati wanga wasati wanzo anesho nye ii wakati wano danguwa ye kubata wakuru wa mapulisi amunjimbo za rambizu wa misangano ii.
I need to find out ni ma commander zari ya rikuma ili aziwa.
Ukuwa mtuga miru webato, re NCA, mshinafundo love mama duku, waparura nasi urongwa wawe kutuwa garutsi giro uchinoi. Varuku kukwiza waka sumiri lira, uye mumiri wenoto ndarele paramende, vate mamuliswa, varuta asiri wakuparua urongwa kutaka utsigiro, mangwana pakare paye kunoto ni iko uko. Mutunga miri webato le triple C wachamisa, varuta asiri wakuparua urongwa wawe kutaka utsigiro kumkoba kugweru. Naka mira studio 7 umasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Aimbove mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather wekuAmerica uya ari kushanya munyika asangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuState House nhasi. Mayweather audza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti anotsigira vaMnangagwa uya akurudzira vana veZimbabwe kuti vavavhotere zvakare musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu. Dare repamusoro High Court nhasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa United Zimbabwe Alliance amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi unouya zvichitevera kusatambirwa kwemagwaro avo nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Frank Chikore anotipanya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare gwete ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo vakati zeke haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze. Vachita mai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva. Vati kunonoka kuwana kwakaita zeke mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo. VaMchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio asi gweta rezeke vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeke riri pamutemo sezvo achiti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika. Vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezeke papera zuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza. Zvichakadai mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court vaSame Odeme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Mutauri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaElvis Dzvene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kudare magweta edu apa humbo wakadzama chaizvo. Zvinoratidza kuti zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiri wedu ange achipindawo pasarudzo.
Vadzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera.
Chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvichemo zvatakapa nemi namato yedu zvichatambirwa zvakanaka uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiri webato reUZA achapinda pasarudzo dziri kuteera pamwedzi iwoyu.
Asi mwenyanzvi munyadzi wezvematongerwo wenyika vari zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe. Vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa veZANU PF Vanelson Chamisa vebato re Citizens Coalition for Change, muzvinafundo Love Moma Duku vebato re National Constitutional Assembly, va Douglas Mwonzora vebato re MDCT, va Sevia Kasukwere, avo vari kuda kukwidza vakazvimirira nevamwewo, vakasukwere vakarambirwa nedare re High Court kuti vakwikwidze, vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika, asi magweta avo ari kukukwidza mutongo uyu mudare re Supreme Court. Mnemwe onyanga iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato re MDCT va Elias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza va Douglas Mwonzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriri wavamwonzora va Lloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu achitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe. Asi Justice Munangati Manonga watonga nyai vaona kuti izvo judgment yeyo kesi yao iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mupfupi sezvo utungamiri webato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savamudzuri nevamwe vachipomera vamwonzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vamwonzora vakabva vadzinga mubato nengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vamwonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
America yakapa sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukuwanira vanoshaya chikafu mumaguta emuZimbabwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mari iyi yakapiwa WFP nemusi wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agents for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro uru kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2000. Rubatsiro uru rwakanyanyisa kutikoshera nokuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachezvavo. Vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana-siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID muzvare Erina Machoko vanoti urongwa uhu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro daro.
Vakafano kubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampiru, vakati ivo rubatsiro uru ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vazvishandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenani. Rubatsiro uru runovapa raramo ichavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo urongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwatagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega pasina kuramba vachibatsirwa kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana, kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora, kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica muzvare Tanaka Mukudzevhu vari kukoka madzimai nevanasikana kumusangano wekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai uchaitirwa muFrederick muMaryland. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai vamuzvare Tanaka, amai vimba yemukudzevhu.
Mangwana tiri kuita chirongwa chekukurudzira madzimai, but chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira nekupa rubatsiro kuorganization yakaitwa nemwana wedu inobatsira vana vari kuZimbabwe. Saka chirongwa ichi ndechekubatsira madzimai, vana vechisikana kuva empowered muupenyu hwavo. Kazhinji vana vechisikana vanokura vasiri empowered, vachizopfuura vachifunga kuti mabasa anenge achiitwa nevarume. Vamwe vana vanokura vechisikana vanokura vachifunga kuti isu hatingaiti mabasa aya ndeevarume, kana kukura vachimbozvinyirirwa mudzimba dzavo. Pane mutauri achange akanangana nekutaura nemadzimai, kozouya mutauri achataura achikurudzira madzimai nezvenyaya dzemabhizinesi, kozouya mutauri achataura pamusoro pekukurudzira vana vechisikana achange achiva kurudzira kuti vasamhanyira like kuroorwa vasati vapedza chikoro.
Sangano remwana wenyu iri rinonzi chii uyezve rinobatsira sei?
Sangano remwana wangu rinonzi Tanaka Education Fund. Chirongwa chakatangwa nemwana wangu musikana anonzi Tanaka. Akatanga chirongwa ichi ari 12 years ava 21 years. Tinobatsira vana kubva kuprimary kusvika kusecondary kusvika kuA level. Saka vana ivavo tinoramba tinavo kusvika vasvika kuuniversity. Vamwe vavo tiri kutoda kutiraya kuti vazonge vachizouyawo kuno kuAmerica kana vakawana mukana iwoyo. Tinotumira mabooks, tinobhadhara maschool fees avo, tinotumira macomputers.
Muri kushanda munharaunda dzipi muZimbabwe?
Right now tiri kushanda kumasvingo kunonzi kwaChirumhanzu nekumwe nesi. Tine two schools ikoko, but zvakutongotekeshera nokuti vana ava kana vazopedza vakuenda kuma A level vanenge vakungotsvaga nzvimbo kwavanokwanisa kuenda. MuHarare mavawo nemwana ari kuUniversity of Zimbabwe, kuGweru kune mwanawo ari kuMidlands State University.
Manzwa amaivimba yemukudzevhu vesangano reTanaka Education Fund vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuFrederick muno muAmerica. Vagari vakawanda vekumaruva akasiyana siyana munyika vari kuchema chema kuti misangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nevamwe vemapato ezvematongerwo enyika iri kuvakanganisa mabasa avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bato reZANU-PF rakatoparura hurongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC riri kuronga kuparura hurongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kuGweru nemusi wesvondo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemwaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF, iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva Jealous Taruza vekuHurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kutisadzisa kana kukohwa.
Vataruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndiamai Maudi Mwazha vekuchipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinoderedza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato reZANU PF ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato reZANU PF vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panye yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo, vadima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotorilaya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms yekunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vatemba muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana munotoni makare vanopikisa mashoko avadima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato reZANU PF ndezvehurumende. Vamuriswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yeZANU PF kuti dzipiwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Indiyo hurumende rekutongaka ndiyo ine mari yese ende vetriposi mukasaendawo futi mumbofumakazviona nekuti mikwenyu hakuna mari ukapana gavhumendi yamakambotonga.
Vakafanobata chigaro chasachigaro wetriposi mudunhu remashonaland west vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaga rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa equal opportunities. Equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa danho ratorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekusaina kuti uve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, izvo zviri kushoropodzwa nevakawanda vachiti mutemo uyu unombunyikidza vana veZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vemasene Munangagwa vanosaina kuve mutemo Bill of Criminal Law Codification and Reform Amendment iro riri kushoropodzwa nevakawanda richidzi rinombunyikidza vana veZimbabwe. Mamwe mapato ezvematongero enyika nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vochema-chema kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvagisa rutsigiro ari kubvarurwa. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai na Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.